mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tine dambudziko guru kana vasore vedu vasingakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai nohwanda hwaitasvika patiri panapa.
Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire, vanozivikanwa nerekuti Samuel Hubert Angel, pamwe nemumwe muzvinabhizimisi vaEwan McMillan, pamusoro peuori hwekuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo.
Kana wafunga kuiprosa, ibva waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vatori venhau vari kukukidza musarudzo dzezvematongero enyika vari kusvibisa zita revatori venhau munyika. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu rematebeleland north, ukuwo shumba dzichinzi dziri kufamba pamadiro mumusha wenyamhunga kukariba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Boka rebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari reFinancial Intelligence Unit rinonzi riri kuferefeta vaHubert Madzinire, vanozivikanwa zvakare saHubert Angel, pamwe nemumwe muzvinabhizimisi wechichena anonzi vaEwan McMillan. Vaviri ava vanonzi vamwe vevanhu vanoshanganisira vakuru muhurumende vari muvhidhiyo inoratidza uori huri kuitika munyika pakuburitswa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Vhidhiyo iyi iri kutarisirwa kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera nhasi china. Gwaro rakaburitswa nezuro nekomishoni inoona nezvemari dzemuzhandigere yeInsurance and Pensions Commission, rakasainwa nakomishina amai Grace Muradzikwa. Richinyorerwa makambani emudandegere rinoti komisheni iyi iri kuda kuziva pamusoro pepfuma yevaviri ava seurongwa hwekuferefeta pasi pemutemo hwekudzivirira kufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Rinoti komisheni iyi inoshingirwa nemutemo weMoney Laundering and Proceeds of Crime Act kuti ishande pamwe neFinancial Intelligence Unit mukuongorora nyaya dzekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. VaAngel, mumiriri weZimbabwe kunyika dzekuEurope neAmerica, vari nhumwa yakakosha yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vari mukuru wekereke yeSpirit Embassy iri kuBritain. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaAngel kanawo vaMacmillan kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaLouis Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuti tinzweyo maonero avo padano ratorwa neRBZ iri.
Nguva zhinji panobuda nyaya dzeuori, hurumende inongotora matanho akafanana neatora iwayaya kuti itsvagurudze nyaya yacho. Asi ndinofunga kuti semazuva ose medzisiro yacho tinoziva kuti hapana chichangoitwa, nokuti hatina kumboona mamwe matanho akatorwa nehurumende akasiyana neyaari kungotora pane vanhu vanongonze vanenge vaita nyaya dzeuori.
Tinozwa kuti vaviri ava vari kunongedzwa mufirimu reAl Jazeera riri kutarisirwa kuburitswa nhasi, riri kupenengura uori unonzi hwanga huchiitwa mukuburitswa kwegoridhe muZimbabwe. Tingati herindo zvasvitsa pakuti vaviri ava vanga vachiferefetwa.
Zvechokwadi, nyango zvangu inini pachangu ndisandaona firimu iro riri. Asi zvinotaridza kuti ndozvasimudza mhepo yaita kuti paumbwe urongwa hwaihwohwo hwekuedza kuferefeta vanhu vataurwa ivavava. Chinhu chinotishamisa kuti uori hwakafanana nehuyu hwemhando yepamusoro hunokwanisa kupotswa nemaziso evasori. Zvino kana tichirasikirwa neuwandu hwakadai hwemari tine dhipatimendi revasori, ko zvii zvimwe zvinhu zviri kubuda kunze kwenyika zvisiri kuonekwa nevanhu vanofanira kunge vachiongorora vachiferefeta ziso renyika? Saka tine dambudziko guru kana vasori vedu vasikakwanisi kuona zvinhu zvakafanana neizvozvizvi, nekuti nyika iri kurasikirwa noupfumi hwakawanda zvakadai. Nohwanda hwaitasvika patiri panapa kuti maticha vari kushayiwa mari yekutambiriswa vashandi vehurumende zvichingodaro, nokuti mari zhinji dziri kurasikira dzichibuda nenyaya dzeuori.
Tomboti kuferefetwa kwevaviri ava kune chekuita naiyo dhokumendari kana firimu reAl Jazeera iri. Zviri kureva here kuti vanoferefeta mafambisirwo emari nekuunganidzwa kweupfumi munyika vari kurara neza mukanwa kuzomirira iro firimu irori?
MuZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongotsvakurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumataredzi mhosva, nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhu vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanakanaka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvozvizvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri, hurumende ichadzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende. Sezvatakambotaura zvazvo kuti vanhu vazhinji vatiri kuona vakamira nemutungamiriri wenyika, vazhinji vacho tiri kuzongoona vachingo vachinenerwa mhosva dzeuori.
Saka munofunga here kuti pane zvadzidzwa nehurumende panyaya idzodzi dzakadai dzekuti vari kuswedera pedyo nemutungamiri wenyika vari kuzobatwa mumambure euori?
Ndinofunga kuti hurumende yadzidza zvikuru kuti ione vasori kuti vanofanira kuferefeta vanhu kuti vapiwe mabasa akafanira newayaya, zvikuru sei ivo vasori, kuti izvozvizvi kana vakatadza basa vari kuisa mutungamiri panzvimbo yakaoma chaizvo, nekuti ndo vanofama recommendations kune mutungamiri wenyika kuti uyu munhu uyu anoitawo pabasa iri uyu haiti. Apa ndinofunga kuti vasori vedu vakatiregerera zvikuru, nekuti izvozvizvi vaisa mutungamiri wenyika panzvimbo yakaoma.
Avo vange vari vaAlois Chaumba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare neStudio 7. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru vatori venhau vari kukwidzira mikana yokumirira muparamende bato riri kutonga reZANU-PF musarudzo dzichaitwa pakupera kwesvondo rino. Murongi wemisangano muZANU-PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vakatambira magwaro akawanda kubva kuvatori venhau vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi. Vatori venhau ava vanonzi vanoshandira mapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vane kodzero yekuita zvavanoda, zvaitwa nevatori venhau izvi zvinosvibisa zita revatori venhau vose munyika, vachiti vanotarisira kuti vatori venhau ava havadzoki kuzoitazve vatori venhau.
SeMisa Zimbabwe toramba takatsika pachiga chedu chatinofamba nacho chekuti vatape nhau kana vafunga kupfuura muganhu wekuti vakuda kusiya havo kutapa nhau voenda kupolitics, ngavaite kudaro kasi ngavasiye kutapa nhau, nekuti kana wafunga kuikrosa ibvo waenda zvachose, nekuti ukaita uchienda uchidzoka unotivigira madhimoni epolitics anova anotivhiringa mukushanda kwedu kwatinogara tichiita. Sezvamunozivawo zvikurusa kuti kupepetwa kwenhau kwakamirira pazviga zvekuti hapana anopokana neumwe. Saka isu zvatinonyanya kushuyira ndezvekuti kana vanhu vafunga kuti vakuda kupfuura
mutaro wekutapwa kwenhau vakuda kuita kune zvimwe ngavaite kasivoziva kuti aiwazve tapedzerana takuchitopfuurira takuenda kundoita zvekuti pepetu zvematongerwo enyika.
Vamwoyo, vatori venhau vakaudzwa here pamire Misa Zimbabwe maererano nenyaya iyi? Makaishambadza zvakakwana here?
Muna 2018, pakapera sarudzo dza 2018, Misa yakashedzera gungano ichiedza kuti tivheneke kuti kutapwa kwenhau kwangu chifamba sei. Tikabvumirana muna post 2018 election pa holiday in tikaita zviga zvimwe zvezviga zvatakaita. One chacho ndechekuti vatapi venhau kana vafunga kuda kuita zvepolitics ngavachisiya kutapa kwenhau, nekuti ichi chidanho chakakosha muupenyu hwedu wevatapi venhau kuti tinogara tichitaura kuti isu hatiiti politics, tinomirira nhau. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti vakaita vachiti uku vaenda uku vadzoka, vachandoita vachiita basa repolitics vachadzoka nemhandu dzavo mukunyorwa kwenhau. Zvoti vobva vachidzingirirwa nevari kudzingirana nawo vosvika vandopinda makazara majournalists. Pavanosvika vachivhiringana kudaro vanosvika vachivhiringidzawo nesu tisina nenyaya dzavo. Saka ngavaite chinhu chimwe chete, fambira chimwe sadrive ambulance. Rega kuti uku waenda uku wadzoka kumbomba kumbo kuzha. Aiwa, isu tatikataura semisa kuti hatibvumirani nazvo. Tikanyorerawo zvakare vakasiyana siyana mukutapedza kuita gungano iri tichitaura kuti ndozviga zvatabvumirana. Saka majournalists afunga hawo kuti takuda kuenda kune rimwe divi. Hazvina kushata, vakawanda vakadaro vakazviita, vanosanganisira vanova deputy minister weinformation vaimbove mutape venhau, vanosanganisira munyimiriri wezanupf Unyanga South vamandiwanzira vaimbove mutape venhau, vanosanganisira walukutambo Rinyoka vaimbove mutape venhau. Vakawanda vakadaro vaimbove vatape venhau vana Makosi Ndlongwani. Vose havakataura muupenyu hwavakati isu takubva bhabha ivakumana nevasikana tozoonana vakaenda.
Saka Misa Zimbabwe inotii kunhengo dzayo pazviitiko zvakadai?
Semisa Zimbabwe tinoramba tichitsoropodza nhunja tunja nondira mutsime dzinoti uku dzoda kunyora nhau, uku dzoda kukwidza mupolitics. Idzodzo inhundira mutsime dzofarwa kuti dzirambe dzichitaurwa nezvadzo kunzi ngadzisadzoke dzichitikanganisira tsime redunhu, nekuti tsime redunhu harisi tsime ravo. Naizvozvo Semisa tichange tichiramba tichipesvedzera kuti zvakadaro senge zvichiitika.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichitevera mashoko akataurwa naIshe Fortune Charumbira ekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaite nhaurirano nemutungamiri webato reZANUPF vaEmerson Mnangagwa pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti chikuru apa ndechekutarisa kuti munhu akataura izvi ndiani uye chii chaanoziva. Vachiti kunze kwekuti vamunangagwa pachavo vabuda pachena vakataura izvi pachavo, nyaya iyi haina zvainoreva.
Chinhu chekutanga ndechekuti ari kufambisa shoko rachero kuti kune mitauro yakadaro ndiani. Chatinoziva ndechekuti kune kutaurirana nerweseri kuri kuitwa. Chinhu chikuru chatinofanira kuti tiziva ndechekuti ari kudhonza nyaya iyi ndiani. Wachamisa awangakwanise kuva wanoendesera nyaya pamberi wana Munangagwa wasina kubvuma ba. Inyaya inotofanira kubva kuna vamunangagwa. Chiremember zvakaitika mugore ra2008. Vamugabe ndivo vakazopushwa newe SADC kuti chiitai Government of National Unity. Kunze kwekuti tatonzwa kubatorana Munangagwa kuti ndo zvavada kuita, munhu akabata simba kumusha uku ndava Munangagwa.
Bato re triple C rinoti munhu anenge akunda ndiye anofanira kutonga. Naizvozvo bato iri rinoti harikwanisi kuita hurukuro pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa sezvo izvi zvichizokonzera kuiswa kwemamwe masimba mumaoko emunhu anenge asina kusarudzwa nevanhu. Munoti Professor Mukasa.
Zvese zvavataura izvozvo, ya, ndopakamirira ndiri weTriple C kuti tikuda maelections ari fair ari free. Anenge ahwina ahwina, kana vamunangagwa wahwina wahwina, kana wachamisa wahwina, ndozvavari kuda izvozvo. Tinoziva kuti vamunangagwa vanoziva kuti kukaitwa mafree nemafair elections kwandorusa. Saka vari kutsvaka nzira dzekuti kuve neimwe nzira yekuti varambe vari mukutonga. Saka ndoko akuya nyaya dzekuti kuve nendire ne government of national unity. Asi tinofanira kuti titange tanzwa kuna bato ravamunangagwa kuti vanotipa.
Avo vanga vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Tabata Ishe Fortune Charumbira vakati vanga vasingakwanisi kutaura nesu panguva iyoyo. Nzou dzinonzi dziri kukonzera mhirizhonga mudunhu reBubi kumatebeleland North kwadzinonzi dziri kuparadza zvirimwa. Boka renzou dzinosvika makumi mashanu dzakambogara kwemazuva mashoma mune mamwe mawadhi anosanganisira Kenilworth Ward 19, Headquarters Ward 21 neKanyane Ward 10 nenzvimbo dzakatenderedza. Zvachakadaro, shumba dzinonzi dziri kufambawo pamadiro muguta reKariba kunyanya mumusha unogara vazhinji weNyamunga. Bazi rezvokuchengetedzwa kwemhuka rinoti riri kuita zvese zvarinogona kuita kuchengetedza upenyu hwevanhu. Ivan Zininga abata mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarao kuti tunze zvizhinji.
Vavanhu kana kuti panorayiwa vanhu kazhinji zvinoitika nguva yeusiku. Saka tiri kuti kuvagari ngavaedzeone pavanokwanisa kufamba kwakachena. Ndochekutanga. Chechipiri, kana vakaona mhuka idzi ngavadzipowo mukana. Ngavasadzityisidzire kudziitira ruzha kana kuita kunge kuda kudzitandanisa, nekuti dzikagumbuka dzinokwanisa kukuwadza vanhu. Ndo zvakawanda zvatinokurudzira vagari. Asi kuKariba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vatoripo izvozvo kuitira kutarisa kuti shumba idzi dziri kufamba sei. Toona sekuti gore negore shumba idzi dzinodarika nepadziri kunzi dziri kuwanikwa, ndo padzinofamba nhamo. So saka vanhu vanofanira kungawo vachitarisawo, vachiedzawo kusafambira mune masango akakura, vafambirewo munzira dzanga dzinoonekera nekufambawo vakati wandei kana kunyanya vachifamba masikati.
Asi mhuka idzi handiti dzinonzi dzagara dzanga dzingoveko kubva kare kare, vanhu ndo vakatouya mumatunhu anga aine mhuka idzi pakare? Vanhu vanga vaigarana sei?
Vanhu vagara vaigarisana nemhuka kubva kare. Asi tinoti mhuka dzanga dziri shoma, vanhu vari vashoma. Saka pari zvino mhuka dzawanda, vanhu vawanda. Nyika haisi kukura. Saka paimbova nemhuka kana kuti topa semuenzaniso mugore ra1980 takanga tine mhuka kana nzou dzinosanganisira idzo kana kuti 40,000. Vanhu munyika munomu vanga vari kana mamiriyoni manomwe 7 million. Asi pari zvino toona sekuti mhuka dzakuma nzou chete dzadarika dzakutosvika 100,000. Vanhu pari zvino vakudarika kuma50 million. Saka nyika haisi kukura, asi mhuka nevanhu zviri kuramba zvichiwanda zvichiwedzera. Saka panobva paita mapitse epekugara, mapitse echikafu, mapitse emvura, nekuti nyika kana kuti rizosi yatakagarira haisi kukura, iriramba iri zvairi, asi mhuka dziri kukura. Saka panopedzisira paane pressure muminda yedu.
Mutauriri weWildlife and Parks vati nashefarao vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tom Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mu Newsday, meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanopomera mhosva gurukota rezvemitambo amai Kirsty Coventry nasachigaro veSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa nekupinza Zimbabwe pasingadzopi pamusoro pekupopotedzana kwavo zvisina maturo nesangano rinoona nezvenhabvu repaSports reFIFA. Zimbabwe yakambomiswa kuita mitambo nedzimwe nyika zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzezvenhabvu. VaMafume vanoti vaviri ava vari kukanganisira vechidiki munyika nekuuraya mutambo wenhabvu munyika. MuZimLive.com, Zimbabwe National Water Authority, ZINWA, inoti vanhu munyika vane chikwereti chayo chemvura chinoita madhora emunyika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 billion Zimbabwean dollars kana kuti madhora ekuAmerica anoita mamiriyoni makumi maviri nerimwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Right, isu echidiki weZambia, I think it akufana kupepuka manje. Zviri nani kuenda kuokuzishiya, zviri nani kunzi tapanduka, kana kunzi tiri kutsigira vice president. Taakurambidzwa kupindawo makambenzi ari kuitwa, tinoitwa vetting yei. Tisiyei katikwikwidza netiga kana tahwinawo tahwina. Tiri kuitwa vetting ndeyei vetting. Ini ndiri kutoziva kuti chigaro ndachishaya, saka hapana, taakufana kungwara. Taisai muone government yacho iri. Vanhu vakangobva kuna Mugabe ndo vakangoiswa, ende vagara varimo muhurumende. Kubvira nekubvira vachena musoro vanorara muparliament. Isusuwo tiri kuti mbotiregai vaka vechidiki titore zvigaro. Ndo zvamunotaura kuti vechidiki nemadzimai ngavatore zvigaro. Taura kukwikwidza moti tiri mukutivheta, muchititos kuti achivenga. Ndinotoziva ndiri munhu arisiri kutokwana pavetting. Izvozvo ndiri kuzviziva. Saka vetting yacho ndeyei kana muchiti tipinde mumapositions? Tiri kuzvikambenera zvakanaka, tichanza mari dzedu. Hamusi kutipa mari kaya. Tiri kuzvikambenera tega. Maona kuti vanhu venyu tinowadya, makutaura kuti akuita vetting. Kuti musarudzika vanhu venyu vamunoda vakakurisa. Iwowo mbozi isusu wechidiki handizvimusapota achivenga. Makazviona kupi? Ende wai muri imimi munopasanwa that part, but riri kupasanwa nekuda kwenyuni. Haha, itai zvamuri kuita. Inini ndiri mumwe wezanupefu, but izvozvizvi haa, ngaapinda yake mukoma. Ngaapinda yake.
Mazera sei machampions, mazera sei kwese kwamuri mukauyuni mawadzi ose. Kuta registration ikuindira mberi zvakanaka chose, asi tachikumbirawo machampions anenge akazvipira katifambe pamasendazi ose panenge pachitwa registration, tidzinge mazivano ezano anenge achitora maserial numbers vachitikwaita tumwa tazodai tiroganisini yakadai. Ndezvekunyepa zvinhu izvozvo zvavari kuita izvozvo, zvichatozoshandiswa kushishidzira vanhu vanenge vada kushanduka machambions. Ndokumbira mangwana pasandura ngapasvike munhu, please. Mangwana pasandura ngapasvike munhu, zvatosira zvichitoitika nhasi. Nini handina simba, moko wangu wakabatwa. Tupandoshandira.
Ndinoda kuti nditaurewo nezvemachina ari kuchera goridhe achiendesa kune dzimwe nyika. Mubvunzo wangu unoti kureva here kuti varungu pakagwiwa hondo yakazopera 1980 zvichinzi varungu vari kutora upfumi hwenyika vachiuendesa kunyika dzavo, kureva here kuti machina ari kuchera goridhe iri achirisa muZimbabwe? Nekuti machina mukatarisa nzvimbo dzakaita sekuMozambique uku vakatema miti vakaita zvese vachiendesa kunyika kwavo. Ko kuZimbabwe vari kuzviita sei, uye hurumende inozozvimisa sei kuti vasanga ichienderere mberi nekuchera? Kwese kwavari kuchera vari kusiya mazikombe akangodaro. Hausiwo here upfumi hweZimbabwe huri kufanira kuti hutiumbewo, hutivakirewo zvakanaka muZimbabwe ihwohwo huri kutimbwa nemachina? Hurumende haina here mishini inochera magoridhe aya itengese kune dzimwe nyika ichigona kuvaka nyika? Nekuti mukatarisa machina haana chaanochera chero basa chairo vanobva nevashandi vavo kunyika kwavo. Chikafu chaicho havatenge munyika menyu, vanobva nechikafu chavo. Saka izvi chavari kugena chii? Kutreniwa nechina here masoja eZimbabwe? Vasina kana futi kana chimwe chunhu. Ngatimutsei pfungwa, titarise kwatiri kubva nekwatiri kuenda.
Ndinoda kutaura pamusoro peZANU-PF. ZANU-PF mukuru weZANU-PF uyo. Gwendo runo mukuru wangu. Hakuna kwaunoenda nako mukuru wangu. Hatichadi. Hatichadi. Wakadhiwa kutora nyika kuita chaibva mumba mukuru wangu. Wakadhiwa kutora nyika kuita chaibva mumba. Saka hakuna kana kumwe kwaunoenda nako. Hatichadi. Taneta. Hatichadi. Taneta. Nyika itogwe kuita chaibva mumba. Goride mongotora mchisenga, Luthia mongotora mchisenga, Ngoda mongotora mchisenga, Murimimo gamba menyimomo ni amadzenyu. Ipapo ndo pataramba, kunyangwa mchiuya kuvanhu mchidzoka kuvanhu, munovabvunza kuti kudii gore rino. Izvo ndo zvatisingadi, taramba hatichadi. Takuda shanduko munyika, takuda shanduko munyika, hatichada.
Ana mukoma wandi apo muri semurumbo here? Ini zvangu ndinonzi Zhou, ndiri muno muJohannesburg. Ndine mashoko andinawo ndinoda kutenda chaizvo. Ane mashoko akataurwa navacharumbira kuti anenge ahwina maelection gadhikireu munenge ahwina sezvo zvinenge zviri, kwete kuda kubiridzira vanhu vozofamba neiye munenge ahwina. Dai munyika medu maita kana vanhu vashanu chaivo nepfungwa dzakaita sedzavacharumbira idzo, zvisinei nekuti vanhu vava vanobva kubato ripi, kungava kuzano kana kutriplec kana kumdc kana kupati ipi zvayo. Tikangowana varume vanokwana ita vashanu vane pfungwa dzakadero, toona nyika yedu ichivakika ine zvakanaka.
Varume ndiye tinovhota, nekuti kutaura kwatinoita pasocial media ukukoko hakushandi kana tikasanorejista kuvhota. Kunana baba vari mumagadheni nana sekuru vari muminda izvezvi, vanongosimuka musoro kunovhota vosvika vovhota. Isu tichingova pasocial media votodzosera ZANU-PF iyoyo, isu vetripusi tichingovapo takangorindira social media saizvezvi. Saka dai zvaibvira tisaperera pasocial media. Handei ndo mukana watiri kutopuwa neZANU-PF iyoyo, kuti kana vatitendera kuvhota vatotipa mukana wekuvabvisa. Saka wanzi dheti rangu anaunziwa, handei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEcuador iri kuongorora tsamba dzine mabhombi dzakatumirwa kunepfenyuro nemanyuzipepa emunyika iyi nemuvhuro. Vatori venhau vemuEcuador vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekuchichidzira vatori venhau kuti vasabudisa chokwadi chezviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaudza nezuro paramende yeAmerica kuti rwendo rwemutungamiri weChina vaShi Jinping kuRussia pamwe nezvavakavimbisa kupa mutungamiri weRussia vaVladimir Putin hazvienderani nezvinotarisirwa neAmerica mukuedza kweAmerica kupedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaBlinken vakataura izvi pane tarisiro yekuti vaShi Jinping vangataurawo parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Financial Intelligence Unit inonzi iri kuferefeta vaHubert Madzinire, vanozivikanwa nerekuti Hubert Angel, pamwe nemumwe muzvinabhizimisi vaEwan McMillan pamusoro peuori hwekubudisa kwegoridhe kubva munyika zvisiri pamutemo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.